Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Federation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691 zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu mazana mashanu ane gumi nevapfumbamwe 519 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine zana rine makumi mashanu nevasere 706,158. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana nemakumi mana ane mazana maviri ane makumi maviri 440,220. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane gumi nevana 42,714. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 38,288. Dare remakurukota rakabvumirana nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Hurumende yakati ichange ichitorawo mukana uyu kuona mamiriro nemafambiro anenge achiita zvinhu yozoona mamwe matanho ekutora mushure memasvondo maviri aya. Zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa musi wa29 mwedzi uno unove chipiri chinouya. Sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads, iro ranga riri rimwe remasangano evarayiridzi anga achikurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa, rinoti rinotambira danho rehurumende iri kunyange hazvo raida kuti zvikoro zvizovhurwa kana chando chapera. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vamunyaradzi Majoni vanoti sesangano vanovimba kuti mukati memasvondo maviri iwayo hurumende inenge yakwanisawo kuisa matanho anozodzivirira kuti varayiridzi pamwe chete nevana vechikoro vasabatwa neCOVID-19 kana zvikoro zvikazobudirira kuvhurwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajoni.
Nendirekomendation yevakuru vezvikoro kuti ngatimbokuvhura kwezvikoro atarite zvinde kuti waini tiwedzawo kuchiita zvayo zvekuti tamwe kakudziya kanenge kachiuya ivo ngavave mupishi rekuti vagadzirise ukama hwavo nevadzidzisi vezvikoro
sei madaro
tisasangana nedambudziko rekuti pavachazotiudza kuti zvikoro zvovhurwa tosangana zvevezvikoro zvisina vadzidzisi nekuti mukana iwoyo wekuti zvikoro zvisai vadzidzisi uripo kana public service commission ministry of public service nedeeation wose vasina kugara pasi nevadzidzisi kuti vaatende kuzvichemo zvavo saka tichazosangana nedambudziko vajonga rokuti pachabvunzwa zvikoro pacho pachanzi zvikoro zvovhunzwa nezvikoro munenge musina vadzidzisi muchasara mune skeleton staff vamwe ndo vachasara varimo muzvikoro vane mhomho yevana zvichiramba zvichivaexposa kuzvigwere mukatarisa statistically tine vadzidzisi vakawanda vakafa chaizvo nekuda kwecovid kwose muzimbabwe mose.
Imi sesangano maida kuti zvikoro zvivhurwe pakati paAugust kana kuti nyamavhuvhu, asi svondombiri idzi tinoona kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa pakati paJuly. Zvii zvamungataura?
Isu takandatapa recommendation yekuti nguva yechando ikadarika especially kumahotspot zvakaita sekunana Karoi, kunana Kweko, kunana kunzvimbo dziri kunana Karibha kumashoesho kune chigwere chichakapikisho takatakapa recommendation yekuti ngazvitiona asi kana vehurumende ivo vaona kuti zvakafanira kuti vangoto zvipona netunzi isu tinofunga kuti vakazvitemba panyaya yekuprovhaidha zvinodiwa muzvikoro nekuti itsnot just about in terms of time its also about providing what is required that is what is critical provide what is required in terms of PPE zvinoshandisiwa muzvikoro masanitaiza magilavhu ngazvivemo muzvikoro chikunigation ngaiitiwe muzvikoro tinoia kuti hurumende kana vachitaura kuti tiuii vanenge vagadzira asizokera kuti vatandohumira pane yekuprovhaidha mappe ayo ngaitekeea vachitenga nematambudziko gore roga roga rekuti vadzidzisi vongoramba vachiramwa mabasa
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari mukwekwe. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudzawo Jonga kuti sebazi vanoramba vachikurudzira vabereki vadzidzi nevadzidzisi kuti varambe vachishandisa mikana yokudzidza inowanikwa padandemutande ravo kuitira kuti vasarasikirwe nemukana uyu.
Sebazi reprimary nesecondary education tinongoramba tichikurudzira vabereki nevadzidzi nevadzidzisi kuti varambe vachishandisa maonline platforms aripo neblended learning iripo vachishandisa kudzidza neopen distance learning iripo vakaenda pawebsite redu reministry rebazi reprimary nesecondary education vanokwanisa kuwana magwaro avanokwanisa kuverenga panguva iyoyi kuti vasamira kuverenga kana kumbomira dzidzo nekuti kune utachiwana hwecovid-19. Tiri kuda kukurudzira vese vanokwanisa kushandisa online platforms vashandise maonline platforms avo vakwanise kuramba vachienderera mberi nedzidzo ravo.
Ko, mashoko api hamungaasirawo vana vechikuru ivava vawedzerwa zororo?
Toda kukurudzira vadzidzi kuti varambe vachiverenga nyangwe holiday yavo ichiita kunge yaenderera mberi, ivo ngavasabva vati aiwa ngatipembererei nekuti tane holiday yati yareba mbichana. Ngavarambe vachiverenga nekuti isusu tiri kuda kuita catch up kune zvinhu zvatakaregedza kuita catch up muna kana kudzidza muna 2020 nemuna 2021. kuda kuti dzidzo redu rirambe richienderere mberi nekuti dzidzo ndiwo musimboti weupenyu nekuti dzidzo iri ndorinochatibatsira kuti tinge tichiatena yatinoti Vision 2030 ichatiitisa kuti tinge tine middle income economy senyika yeZimbabwe.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeguta remutare iri kunetsana nevamwe vagari vemuguta iri zvichitevera danho rayo rekushandura mashandiro emahoro emusha inogara veruzhinji kubva nzvimbo dzemisika dzekutengesera zvinhu. Nzvimbo idzi dzaishandiswa nevagari senzvimbo dzekutandarira. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yemutare inoti yakatora danho iri senzira yekurerutsira vanoita mabasa ezvekutengesa avo vasisina pekushandira zvichitevera kuvharwa kwemisika muhombe wePasakova Stadium apo pari kuvandudzwa. Asi mukuru werimwe sangano revagari remamutare remutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuru yakatora danho iri isina kugara pasi nevagari vemuguta.
Vakuru veguta remamutare vakuda kuti nzvimbo yakagadzirwa kuti inge iri inonge ichifarira vanhu vachisangana vachiita zvemutambo tsika nemagariro uyezve vachiita mamiting eguta iyo chinjwa yeitwa musika ngatichiitai musika ipapa vanhu votambira kupi vana vaduku vosangana kupi uyezve panga paine library ipapo panga paine crash panga pachiitwa madzimai achisangana ipapo vachiita maclubs even parliamentary maparliamentary portfolio committees anga achiita madebate sipapa zvichivandudza magariro evanhu zvino kana pai uchinge wava musika zvinoreva kuti unenge wangu wamusika vanhu havozoenda kupi.
Munyori musangano reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vaEdison Mchulisi Dure vanoti vakuru vekanzuru vakavaudza kuti zvakaitwa kusakubva beto nemamwe mahoro emuguta ndezvenguva diki diki asi vachiziva kuti aya aive manyepo. Asi mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu muguta remamutare vaElisha Madzanya vanoti vanofarira danho rakatorwa nevakuru vekukanzuru sezvo vange vasisina pekushandira kwenguva yakareba kubva pakatanga malockdown mushure mekuvharwa kwemisika nepamusana kwe denda reCOVID-19.
Ndikati iri idanho rakanaka zvikuru raitwa iri sekuti tichitarisa COVID-19 tikangoti makore mairi isusu tinoita zvekutengesa tisina pekutengesa pari fomo panobvumirwa yanga yangu tichidzingira nemapurisa tichitiza mapurisa nemasoja tichingorohwa tichitadza kutengesa mune zvakanaka. Saka chivimbo chedu chekuti nzvimbo itapawa nekanzuro ichaita kuti titange zvepatsva kuti tiriritire mhuri tinotengesa zvinhu zvedu mune zvakanaka pasina kudzingirwa nemapurisa. Saka tinoimba kuti dai zvaramba zvakadaro taprotekta kutengesa kwedu panzvimbo iri designated seinei.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti kanzuro yavo haina kutora zvivakwa asi kuti iri kushandisa nhandare dzakapoteredza zvivakwa zvemuguta zvaishandiswa nevechidiki kuti zvimboshandiswa semisika senzira yekuyamura vanoita mabasa ekutengesa. VaTandi vanoti iyi inzira yekuti kanzuro iwane chouviri kubva kuvatengesi ava vange vasisina pekushandira vari mushure mekuvharwa kwemisika yavo mukuru wePasakova Stadium makore maviri apfuura.
Tiri kutarisa kuti maybe in the near future kana tichikwanisa kuti wadevelop other grounds maybe matennis courts maybe mabasketball courts and other grounds so that at least vana vedu vakwanise kuramba vachiwana pekutambira pakanaka. This is a temporary position yatakavaisa panapa kuti vambosanwa kushandira kuti vakwanise kubhadharawo marets vakwanise kuchengetedzawo mhuri dzavo nekuendesa vana kuzvikoro.
Kanzuro yeguta remutare inoti ine vanhu vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanopfuura zviuru zvishanu vakanyoresa kukanzuro yavo kunyange hazvo kune vamwe vakawa anda vanoita mabasa aya vasina kunyoresa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com inoti Zimbabwe iri kutarisira mishonga yenhomba yeCOVID-19 inobva kuChina inoita mamilioni maviri nezuru mazana mashanu 2.5 million mwedzi uno usati wapera. Izvi zvakaziviswa nezuro chipiri negurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa avo vakati zviuru mazana mashanu emushonga uyu zvinotarisirwa kusvika muZimbabwe nemusi wemugovera. Zim Papers TV Network inoti komishini inoona nezvemitambo yeSports and Recreation Commission yapa mvumo yekuti imwe mitambo itangidze kutambwa zvakare asi kuchitevedzwa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mitambo yapiwa mvumo yekutambwa inosanganisa nhabvu zvinoreva kuti kukudzira mukombe wechibuku Super Cup kwadzoka zvakare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini mashamararwe studio 7 mukomatanonoka wande jonga kandimire Mike Hoy Blessing Zulu Sister Marvelous mrise ikoko konasi matishaisa studio 7 nemhaka eiko nai mukomatanonoka wande tinoitotonzwa sekuti pane mamapiridzi atisina kumwa kana tikashaya studio 7 ndoda kungotaurawo kune madzimai kuti handei tinoregista tigosovota 2023 ngatisaterera kutaura kwevanhu tikandovhota neuwandu hwedu zvinobuda ZANU-PF inoenda saka madzimai ese handei tinoregista ngatisangoti ndezvevarume chete handei tinoregista tigovhota 2023 kwazisawo mwana wangu ndichiti uri seiko nai mwana wangu Elvis mama vakusuva nongoti uve nezuva rakanaka mucheche wangu mai vanokuda
Studio 7 vana mukoma jonga muri sei unonotiriraiti tinotenda nebasa guru remunotibatira iri rekuti penhau dzechokwadi ngekuti yei ZANU-PF tanetseka ndiyo tiri kungoti kuvana veZimbabwe baba chamisa muofisi 2023 papo hapana zvimwe zvetingatosarudza tarisai vana dhagirasi ava ngevezano ini zviri pachena kuti ngevezano saka tiri kuti baba chamisa chete chete ndatenda ndinitumira chijoko paSouth Africa.
Makadiko mukoma tanonoka wande namukoma Blessing Zulu mukoma Raymond Choto ana Sister Marvelous ndafowadhaka audio ako kuti muzvizvire vana mukoma Blessing Zulu tingazvida sekuti tinotaura nhema kana tichiti maSouth Africans vanhu vane godo asi kushanda havadi nekuti mukatarisa mavaki kuvakwa kwese kwakaita South Africa nekunakiro yakaita iri kunasirwa nemaforeigners South Africa mukatarisa zvese zviri kuitika muSouth Africa mapurazi dzimba dzakanaka maindastry chiichinyi vari kurana zvinhu izvozvozvo vabva kure saka maSouth Africa vanhu vekuti nekutoimployiwa chaiko chaiko havadi bhozi vanhu vekuti umweni akashanda kana kuti 3 months kana mwedzi umwe eitopedzapo ototi kwanzi ndiwedzere mare mari yaya akati no mari andina utoite toitoi votostrike maSouth Africans saka chavo chavanongofarira kuswera vechimwe doro.
Makadi vatereri vepaStudio 7 mose vana mukoma tananoka nevamwe vose vanotevera chirongwa ichi inini ndinokukwazisai kuruse muri yeZimbabwe nemufaro zita zvangu handitauri meseji yangu iyi yakanangana nevana veZimbabwe zvikuru sei nekuti inini maonero angu ZANU-PF tingaimba tingataura ngano tikataura zvemavhotsi tinenge tichitoshandira homwe dzevamwe vanhu chinhu chakakosha ndechekubatana vana veZimbabwe kurwisa ZANU-PF kubvisa udzvanyiriri hwakati tsika konzi kana pasina izvozvo kubatana vhoti haishandi kasada kunyeperana tichiti ngati demonstrate ngati vote tibvise SANU-PF aibvi ne vote azviiti. How many is vanhu vachingotambura vachurayiwa?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Federation kana akatadza kuridzivirira mwedzi unouya sezvakatarwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Yambiro iyi yauya panguva iyo mitambo ine kusangana kwakanyanya yambomiswa nehurumende pachityirwa kuparara kwechirwere checovid-19 icho charova pasi rese. Murongi wemutambo wetsiva vaGilbert Munetsi vanoti vatambira tsamba yabva kuWorld Boxing Federation iyo iri kuzivisa kuti Manyuchi achatorerwa bhande rake reuremu hwemiddleweight akatadza kuridzivirira musi wa3 Chikunguru.
Takatambira tsamba mbiri kubva kumasangano maviri anoti World Boxing Federation ne World Alliance Boxing Association. Vaitaura ivo kuti vakambotipa mukana wekuti Charles Manyuchi anga achidzivirira bhande rake, asi izvi zvakatadza kuitika. Naizvozvo zvikange zvaramba kuitika zvekare musi wa3 July, havatisina imwe nzira yavangaite kunze kwekuti vatorere Charles Manyuchi bhande irori ropiwa mumwe munhu.
Manyuchi arifanira kudzivirira bhande iri mumutambo wake na Mahomad Sebiala wekuUganda, vachirwira zvekare mamwe mabhande maviri reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kubazi rezvemitambo muhurumende kuti mutambo uyu uenderere mberi, vachivimbisa kuti vachateedzera zvese zvinodiwa mukudzivirira kupararira kwechirwere charura ichi.
Mutsamba yatakanyora kubazi rezvemutambo takakumikidza kuti chatevedza zvose zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa. Izvi zvinosanganisira zvakaita social distancing, kubayiwa majekiseni ekudzivirira denda recovid-19 kwevose vachange vachitora chinzvimbo pamutambo uyu. Naizvozvo takanyora yatingati dokumendi ratakaendesa kubazi rezvemitambo, ratikutarisira kuti vakange vaongorora vachatipa mvumo yekuti mutambo waCharles Manyuchi naHomad Sebiala unge uchienderera mberi.
Mutambo webhande repasi rese uyu uchange uchiperekedzwa nemimwe mitambo yevatambi vechidiki avo Manyuchi ari kuti abika muCharles Manyuchi Academy.
Tina Tinashe Majoni, Tina Hassan, Tina Tatenda Benimu, Nana Evans, variko, kuti tikasiya tikuona future yevanhu vanzaka tiri kuvapa mukana kuti vatambire mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurara.
Pari zvino Manyuchi ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuChivhu uko kwakarongerwa kuzoitirwa mutambo wacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano muAmerica vanoti imwe nhando yecoronavirus yakatanga kuonekwa kuIndia, iyo yave kuzivikanwa nezita rekuti Delta, iri kupararira zvine mutsindo muAmerica, vachiti izvi zvinogona kukonzera kudzoka muAmerica kwechirwere checovid-19 mukupera kwegore rino. Nyanzvi mune zveutano dzinoti munhu mumwe chete pavashanu vari kubatwa necovid-19 muAmerica vari kuwanikwa vaine nhando yeDelta iyi. Nhando iyi yeDelta iri kunetsa kuUnited Kingdom kupfuura dzimwe nhando dzecoronavirus dzakanetsa kuUnited Kingdom gore rakapera. Delta inonzi ndiyo inopararira zviri nyore uye nekukurumidza kupfuura dzimwe nhando dzose. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penhando yecoronavirus iyi uye kuti sei America iri kuvhunduswa neDelta.
Nyaya yechipandi checovid-19 inonzi Delta variant inyaya inovundusa nekutyisa zvikuru pasi rese nekuti imhando yeCOVID-19 kana kuti utachiona weCOVID-19 iri kupararira zvakanyanya chaizvo zvemhando yepamusoro-soro iri kuita kamberevere pasi rese. So muenzaniso mwedzi wapera yakanga iri munyika makumi mana kana kuti 40, asi pari zvino yasvika munyika dzinopfuura 75 dzakusvika 80 something kana kuti makumi masere enyika ava neCOVID-19 chipande ichochi chinonzi Delta variant.
Nando iyi inonzi Delta yakasiyana sei nedzimwe nando dzeCOVID-19 dziri kunetsa pasi pose?
Delta variant yakanzi neUnited Nations World Health Organization imhando of concern, kuri akuti chimhando chinotyisa chatinotyira kuti munguva iri kuteera chicharamba chichipararira zvakanyanyisa uye chinogona kukonzera kuti mukusanduka kwachiri kuita mishonga igona kuzodhererwa nacho uye chinogona kuti chikaramba chichisanduka nemhando nekupararira kwachiri kuita uku chinogona kuuraya vanhu vakawanda panguva imwe chete uye dzimwe nyika dzinogona kuzotsikirirwa nacho zvokuti dzinotadza kurwisana nacho.
Sei Delta iyi yave kuvhundutsa America zvakadai?
Delta variant yavhundusa chaizvo muno muAmerica nekuti iri kunyanya kumawestern nemamidwestern states kune vanhu vakawanda zvikuru vari kuramba kubayiwa nhomba zvachose vachiteedzera zvemanyepo zvinotaurwa navazhinji vanoteera vaTrump. Vanhu ivavo nekuti kunzvimbo idzodzi kana kuti kumatunhu iwayo kune vanhu vakawanda vasina kubayiwa nhomba zvachose, saka zvinotyirwa kuti chirwere chikatanga kupararira ikoko chicharamba chichingopararira nekufamba kunoita vanhu chichadzoka kune matunhu anga ati abayiwa vanhu vakati wandei. Somuenzaniso mukatarisa vadunhu reVirginia, somuenzaniso 60% yevanhu vari muVirginia vanokodzera kunge vachibayiwa vakatobayiwa nhomba zvakakwana. Asi ukaona kuti nekufamba kunoita vanhu zvichaitika kuti iyoyi variant yeDelta idzoke iuye kune matunhu ane vanhu vakabayiwa, zvikafamba zvichidaro chinogona kuzosanduka zvakare yavanoti muchirungu mutation. Saka chikazosanduka chikatanga kutsikirira ava vakatobayiwa nezvikare tinogona kuona imwe mhando ichibuda machiri, ndosaka zvinyanyo kuchitisa chaizvo. Chechipiri ndechekuti chirwere ichi tiri kuona kuti mhando iyoyi iri kunyanya kubatawo zvakare vana vechidiki uye vatinoona zvakare kuti vachinji vacho ndo vasati vabayiwa nhomba. Ndingade kuti vateereri vazive zvakare kuti chirwere ichi chinopararira nechimbi chimbi kana nekukurumidza zvakanyanyisa. Tinofungidzira kuti chirwere ichi chinopararira zvakapetwa zvinongasvika makumi mana kusvika makumi matanhatu kubva muzana, kana kuti up to 60% more transmissible than any other variant yatati taona yeutachiona weCOVID-19. Ndosaka muri kuona kuti haisi America chete asi kuti pasi rese riri kuvhunduka nekutya chaizvo nekuda kwechirwere ichochi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Federation kana akatadza kuridzivirira mwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.